kanje olivalelisayo uGibbs Dube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases, which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country, although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year. But with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Marv, and just talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues and then also just looking at the good side of life that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonga mavelasi kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kokuhlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Round Table. Sikhangela ke ezehlukeneyo ebezibheda lonyaka, sikhangela ukuthi kuyini kahle kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi ke okwenzakeleyo ngawenalo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibo labade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwazo wa abasebevele bewutshiwe. Kodwa yena ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, i-4.1 million. Kuthi labo ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi ke bayidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Nikho ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Esililaleleke lithiye indlebe sixoxeni sonke. Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi semuswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021. Tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose neZimbabwe tadongorera mugore ra-2022. Tinoona kuti gore rino ranga rakaoma, madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki, uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyo yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika. Tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika. Pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare. Tinoona kuti pane denda idzva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyo yecovid-19. Asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino. Asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva paZimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti Joyi.
Ndatenda zvangu.
Nyatsitaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi.
Alright. Inini ndinoitwa Joyce N. Mpamirwa kana kuti anti Joyi. Rainove zvicha rangu rebasa. Ndinowanikwa kuZimbabwe tichigara kuchitumbiza. Ndo kwandinogara. Uye tine magroup atinawo akanzi zviri muDzimba naAunty Joyi anosvika iwo 30. Atinodzidzisa madzimai kugarana nababa muDzimba. Tine magroup ekubika, tine magroup ekutsvaira muDzimba. Uye tine page redu rakanzi Aunty Joyi Zimbabwe. Takange tine rakanzi Aunty Joyi Zim but rakahekwa. Hatichakwanisa kuwanikwa ikoko. Takuwanikwa isusu kune rakanzi Aunty Joyi Zimbabwe. Ndo ratakushandisa pari zvino.
Mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nokuti makamboya pano paprogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi. Asi iye zvinezvi tatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakadii zvakadii. Zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuhekwa kwepeji renyu.
Alright. Ini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi. Ndava kune kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuirana nevari pedyo newe nai. Saka kana taakunopinda zvemugore dzvara taakunopinda iyi vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana. Asi semaonero angu inini zvakangonakazve todzekera kunyaya yedu yeChristmas iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu. Saka pane pamwe pekuti kana utaakunopinda ikoko ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya paya kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe nemi baba ndo mukana wacho kana iripo mukana kuti achatenda mwari tapinda mugore dzvatiri kufanha kufara une mhuri yedu baba ivei pedyo kwete baba anoda kunofara nemafrenzi kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana. Mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nai. Asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari. Pamwe Christmas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo. Kana pasina panyuyei tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka. Ndava hatizombofe takakubvunzai mabhuku evanai makadya pizza. Pizza haivaiva haitenge bhuku remwana. Pizza haidzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro. Mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara paChristmas nepanyuyei. Handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka. Mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya. Musi wahwani zivai kuti mamwe malandlord anenge achida mari dzavo dzekudini? Dzerend. Iwe unenge usina kuti ndakadya mari kuChristmas. Zvinoda kufunga izvozvo.
Tiri panyaya iyoyo pane here zvatingazviye zvamunokurudzirawo mabudget meal amungati mhuri dzingabika panguva yegoredzva?
Sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai. Unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga kabheji rako nekari saladi kako $2 zvinhu izvozvo hazvigone kusvika kana $10 handiti ndizvo. Saka ndozvaunokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete. Ndozvatinokwanisa ndozviripo. Saka hatisi kuti isusu kudya zvinhu zvinodhura sereki. Ndozvinhu zvinoita kuti kinyuye inakidza hazvisirizvo. Pamwe pacho tinogona kutodya fishi yedu chai kutobika fishi yedu neraisi redu vana votodya vana votopembera ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangoziva kuti nhasi tadyawo raisi tadyawo nyange rajairika zvaro but unongobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti nyuye yacho ikunakidze hatindi vakadzi vanopiwa puresha neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa puresha kuti waona mai vepanext door apa vari kudya chikenyini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe gutsikana nepako ipapo ndava ndopa wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana ndivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhifi yako adumba harina glass hakuna unoziva kuti wadyei panyu yei hakuna kana pasina ngatiregedzei kumanikidzira vana baba sababawo ungwavhawo ungwavhawo uchishandawo pano nepapo ukauyaoneka huku mukadzi wotambira ukauyaoneka bhifi kauya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi saka tiri kukumbirawo kuti vedu wee nekashoma katina kaminako ikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga tsvaga kahuku kake nekaneturaisi vongobika dumba rina glasi mudikani unogona kudya machikeni four uri one but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewe saka usazvipepresha nezvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezuro renew year uye zvieni zvaasangana nazvo pagoimorinora 2021
pazuva rezororo vana amai vanogochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kuti ivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachingofunga shamwari ipapa pakutaura kuno kuna baba vanogona nge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha but havana kana musi one wavakambotiwo mudzimai wangu regai timbonogochawo paserapo kahoku kedu hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndiwo kugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu wee tete tibatsirei varume havachationi vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouya zverimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari pamwe pachona anenge atori nayo mari asi haasi kuda kundibuditsira ine temudzimai wake anoshuvira kutopa musikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwe vanenge vakatoseva nhamba idzo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hauseve nhamba yemunhu ari kudana nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira mastaire ese wausingagone saka kazhinji dhirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apuwa kushayiwa kuita shayiwa yokwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kaminako mirai mirai mhuri ifarewo muwanewo nguva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuvhumbamirwa sababa nababa nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu asiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvaga muriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni but baba vakadya mari yese pachrismas vasina kurangarira mhuri vazoona kuti kamari kaya kapera vodzokazve kumba hanzi vatete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinyatoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapowo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuti hazvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika antijoi vamwewo vana baba vari kuchema-chema vachiti madzimai anyanya nedandemutande pese pese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachiteedza magurupu nemagurupu apo munopabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodhonza 5 zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa kana dzichinge dzaoma dzinobva iwo uri munhu rudzi asingakwanisi kubvawo pawhatsapp unoona mukadzi mukuru haana nguva yekubika anopisa poto achitarisa antijoi pafacebook nepawhatsapp pane taimu yekuti tinoda kutandara pane time inofanira kurespecta zvomba mako ndavakana wakurambwa kaina handiuye kuzokumirira kai ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita iwe uri kuita here ini ndiri kukudzidzisa kuti uite zvakanaka saka kana murume wako achigumbuka nekuti unoramba uri paWhatsApp chibvawo paWhatsApp murume aone time newe pamwe pacho munochema kuti hatidiwe hatizonzwai murume aitosheya kana mukadzi akangotsikidzira kudai kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei vane system yekuti mwana chaichira achibvunza home kana kuti tiwa asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari paWhatsApp mai vari paFacebook ende type yemukadzi iyoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo ndiwo muriwo wega uri munhumba opisa poto iyoyo ari paWhatsApp umwe achandotenga data redhola kumuriwo wedhola anzi utenge muriwo $2 zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba vana vakukwadzwa nemavheji baba vachipiwa yakawanda ndava baba vanenge vachizva ndasiya mari yemuriwo wakadidi wakawanda saka zvimwe zvacho madzimai shanda nezvauinazvo kuswera paWhatsApp kana paFacebook zvakanaka kana uri wega vati kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti vedu wei mudzimai ndoitewo kudini koyi ari kutokoshesa WhatsApp neFacebook kudarika marriage vanhu vakadaro ndoo vanozochema manje ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaiswera paWhatsApp no vanochengwa vachiti murume wangu ahura murume wangu adai but waziva here chakonzera kuti murume wako akutize watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adhiniwe newe kana murume wako asingadi WhatsApp asingadi Facebook itawo zvine limit ziva time dzekupinda paFacebook unana mukadzi mukuru 12 midnight ari papa paWhatsApp uri kuitei ipapo murume akarara murume achiridza magwiriri umwe wacho naatodi kana nguva nemurume ari kucherega nebhoti anga ndapindira vanhu mameseji mameseji akosha kudarika mereji yako zvimwe zvinoda kuongororwa zvimwe zvinoda kufunga semunhu wemukadzi unogona kuchema uchiti mwari mandirasa iwe uri wega washatadza kushandisa pfungwa dzako WhatsApp neFacebook yakanaka zvisingaite but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti zvii umwe wangu akamira sei ari kuzvida here pamwe pacho nyangu achichizvida wega imboona time yekutamba nemurume wako imboona time chaicho yekutamba nevana uchiita mahomework nevana kwete kungoti zvese unongoti kuti sisiitai sisiitai murume anodzamaraona kukosha kwasisi kudarika imi
aiwa mashoko makukutu chaizvo aiwa antichoi tombosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu zvakafamba sei
Alright, inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva because vakangondiisirawo link saka inini ndakangobaya link riya ndobva ndahekwa peji rangu saka ndakatraya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe saka ikoko kwachonawo vaitumirawo zvavanotumira but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndawana simba rekucreata rimwe group ndacreata rimwe page sorry ndacreata imwe page ndokutanga kuiadvertisa ndakaadvertisura nevanhu vakawanda chaizvo ndokubva ndatanga kudini kubhusa ndobva ratanga kurezi nezvekutaura kuno tato 22,000 followers ndozatovepo basa riri kutofamba hatisi kumira munhu anogona kundiheka zvake unogona kundiheka page but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo haugoni kuuheka ndo zvatiri kutoita tinoti basa pamberi kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe page ndiri kutopfuurira mberi
Very interesting there, Auntie Joy is just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also posed the question that, you know, there are some women when we have these programs on Let's Talk with Atikurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize the family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo marvelous amazwi ke enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe yena osichathisela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe esetshona khonapho kuphela ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labomkabo bengatshoneli enkundleni lezi zokuzilibazisa and marvelous says we say that you also be looking at some of the highlights 2021, like she and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that affected us in. We'll also see some of the topics that were kind of trending this year. And there was a third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the best violence. So I will start. We did talk to Mr. Stembe Soyoni, we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs ministry, they are concerned about that, and they've even engaged in churches in Marange so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and which we had with Minister Simpson. It wasn't simply an interview because he did state the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get achieve their objectives on what happened. So let's listen to her.
Lomphakathi ukuthi abantwana babe esikolweni.
Ngokuqoqisana nje ngezakhamuzi.
Lapho ke besikhuluma ke nomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange lapha abahlala le nduna labo sobhuku ngokudlangula kwabantwana. Ye, ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy lephalamende engowebandla lezanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Tanyanyiwa OMDC Women's Assembly layo watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
lokungajwa labomama OMDC Alliance sithi thina siyangena kuhlelo lwe 16 days of activism against udlakela umbe gender based violence udlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane kungabe ngabantu abathetheleyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe yifemini lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona le mirani but singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ekakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally omama ngesimpini kukabiza ukuthi angabesintwana because abantu ababelieve ukuthi abantu iculture itsho njalo amasiko ethu so yikho sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo evangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics be it emsebenzini be it ema-church lokho esikubiza ukuthiwa i-gender equality sikukhangela ukuthi gender based violence ibarrier to gender equality so sikhangela ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngokuthi abantu bayasebehloniphana abantu babengasayisani kuyabe kungasela msebenzi okuthonywa ngabomama kuyabe kungasela zikhundla kuthwala ezinye zabobaba bonke omama labobaba bayabe sebe namathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolo kumbe singathi udlakele
lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala
engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala sikhuluma nge-16 days zisandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngeyensuku zonke 365 days so nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyeyisa omama thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni zabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisa abona ukuthi hhayi lokhu akuyisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhona kani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini ku-politics ukuthi hhayi omama linambani liyeqeka isikhundla ngezabobaba sithi hhayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe nakupolitics ukuthiyeni omama balabayakwanisa ukukhokhela njengani umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman uyakwanisa ukuba ngu-organizing uyakwanisa ukuba ngu-president uyakwanisa ukuba wonke akufisayo umama uyakwanisa akwenza so kukhanya abantu obaba ikakhulu sebejayele ukuthi hhayi umama lawo ngabantu njengabo balamalungelo ajengawo fana nalabo baba.
Yebo ke lapho ke besixoxa ke lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa owebandla le MGC Alliance njalo yibona ngogatsha lwabesifazana kubandla le MGC Alliance nguye ke lapho obekhuluma njalo sike sezwa lo Sithembiso Nyoni ekhuluma ngodaba olufanayo. Marvelous.
Ayiwapho tsangatshukunzwa kubva kuna maSithembiso Nyoni. Uyezwe transwa kubva ve Zano PF. Uyezwe transwa kubva kuna amai Barbara Tanyanyiwa ve MBC Alliance. Achitaurawo zvakasangana nemadzimai iro gore rino. Taona vanga vari kutaura ivo nyaya yekushungurudzwa kwevanasikana nyanya vaya vanga vari kuroodzwa vasati vabva zera. Tikaona zvakare amai Tanyanyiwa vachitaurawo pamusoro pe 16 days of activism against gender based violence nezvanga zviri kutarisana nevamwewo vatsigiri vavo vemubato reMBC Alliance. Regai tiende zvakare kune muyarikani wedu vari pano, Antijoi Zimbabwe, timbonzwa kuti zvakamira sei panyaya takatarisa iro gore rikuuya ra 2022 kuti pane zvichasanduka here. Takanyanyotarisa kuti denda iri recovid-19 richiri rakapfunya chisero uyezve mhuri dzakawanda munyika dziri kutaura izvo kuti dziri kusangana nematambudziko akawanda nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo, kuti pane zvimwe here zvavangapewo seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Antijoi Zimbabwe tinavo here, ndambovaona pasine nyaya yekuti netiweki yekuZimbabwe inoti netsei. Regai tione kuti zvinobuda here, but apo muri kuona imi nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19. Atangatina amai Evanice Munando, ndambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa veWomen's Coalition of Zimbabwe. Vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina, sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwa ivo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Marvelous, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can just recap on what the minister and also Ms. Tanyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Marv, the same thing. Minister Sithembiso Nyoni was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that as the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabeleland North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. She did elaborate a lot on that. And then with Barbara Tanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MDC Alliance and labor activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women. by some men, you know. And we see Auntie Jo is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I tried to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Marvel.
Aiwa apo sa angari kutaura iye deja, kutaura kuti zvanga zviri kutaurwa nemadzimai vanga vari pachirongwa, zvandabva kumbotaura zvataurwa namai Stevensonyoni, vanova ivo vanomirira madzimai muhurumende uyezve tanzwa kubva kuna mai Barbara Tanyaniwa. Asi tombodzokera taona Auntie Jo Zimbabwe vanga vari kutaura ivo kuti pane zvimwe zviri kuitika kuZimbabwe zvekuti ipopo pasocial media vanhu vari kuwanikwa vachirekerwa mapeji avo zvinhu zviri kuitwa wozoona paakupostwa nevamwewo. Saka zvimwewo zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvozvi. Asi vanenge vari kuda kuteerera kana kunzwa zvidzidzo zvaAuntie Jo Zimbabwe munogona kuvawana papeji ravo rinonzi Auntie Jo Zimbabwe idzva ravakatanga ivo mazuva apfuura iwaya. Asi nyaya huru iripo ndeyekutarisa zvanga zvakatarisana nemadzimai, tichiona zvakare kuti mai Eva Nice Munando vesangano Females Network Trust Zimbabwe vanga vari kutaurawo zvakare kuti vana vechikoro vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko rekuti vanga vasina mari yekutenga data yekuita kuti vaite chikoro vari kumba, uyezve vamwe vavo vanga vasina makombiuta ekushandisa, zvokuti vazhinji vana vakakwanisa kuwanikwa vachishaya data nemakombiuta vakatosarira mumashure. Uyezve vanga vari kutaura kuti nyanya vanasikana, nekuti vanasikana vanenge vakatarisirwa kuti vabatsire kudzimba, asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba, ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Saka tichange tiri kungoenderera mberi tichiedza kuti tione kuti tingabata here Auntie Jo Zimbabwe. Asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo, nyaya yedenda rechirwere checovid-19, uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra-2021. Tasara nezuva rimwe chete chete, ino tingati izuva redu rechina rekutopfuura kunge tiri pachirongwa chino mugore rino ra-2021. Pamunozotiona tinenge kana Mwari achinge atiitira nyasha tinenge taamugore ra-2022.
Yebo ke Marvelous, while we try to connect Auntie Jo, she just came in, let me see. No, she's still blank. Yes, you can try and talk to her off the mic. But so for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra Svanda, of some women and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU-PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
I want to buy a little bit.
Eh,
ah. Isimile singaka, ohlale bobothela.
Aka xa kutanyile siyaphela.
Kwa bangwana bakithi lo muntu umdle kangaka.
Hayi wayaphethe.
Nga. Wathi waloba.
Eh.
Uhambe nini? Oh,
27.
Abantwana yakhangela. Eh?
Hayi.
So yasaphatela abantwana.
Eh.
Woyi kusithengisela la.
Eh.
So uphobo uhamba uthwele igaba lakho leli. Ugcwele umumo. Usiye bantwini.
Eh. Lapho ke bekula bantu khona selapha.
Okunye ukuthengisa lapha la kwini? Hhayi.
Inhlanzi.
Toy?
Inhlanzi.
Usithatha ngafuthi.
Siyahoda kula bantu abahoda bayasihlangana
kanye. Eh. Subuye thengisela abantu.
Eh.
Ngoba ungekela ke abantwana baswele lutho. Bangaka abantwana? Bangana.
Omqaka omdala ule 15 layo le 9 years.
Wakhangelele kuwe bongela.
Eh.
Bafunda.
Yebo bafunda.
Wafunza kono kokwenza. Uloba nomnyengaye.
Awu kathe sinyetho.
Abazali bakho ba.
Oh, mama kanye kanye, mama mdala.
Mama konga.
wachona
umama kwachona
eh lokho kwabethala naye
wachona
eh shona
ubaba la ebula uwedwa nje labantwana eh ngubaba umama abantwana umuzi lawo
hayi umuzi wabadala
ngokula abanye ba obhuta wosisi wakho
omamdala balemizi
balemizi yabo usuyahlala abo gogo nenja uzayisimali sakho leso ngoba siyenza ukukhanya awungeke utsho ukuthi uyabhotabhota uthelenzi impilo injani kodwa kuwe
hayi koloko uyakuncuza nxa kuyikuthi uloko kwenza okokwenza kaloku hayi awudani kakhulu
so kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka konzima wahle wazitshela ukuthi vele ukuthi wona ukukhala kusiza nithi
hayi ukukhala kusizi wena uyazijabulisa kakoloko okwenza uyabe ukutholile
Unolisifutiseke ngakho. Sai siyabonga umomotheko wakho kuyasiza ukuthi lati sijabule lapha. Hayi siyabonga kakho Jared.
Hayi sibonile.
Esigabeni kuRight.
KuRight.
Eh,
ubona njani abantu bakhala vele bathi amahithi kala msebenzi wena njengokuhlizana PFuthi.
Nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi.
Manje uthini phela?
Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sosibona ukuthi
umiza buza ukuthi manje ukuzana iPF ngena umsebenzi uhlalele
ah kathi ngihlezi kuphela kathi ngingathini
awudinga amanye amabandla
hayi amabandla angawadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuzana iPF ngibambelele khonapho
so ubambelele la
ngaka kakhulu
uyasebenza
kuzana iPF
umnyaka ka 2023 bona ngani liyawina
ngikhangela sikhangelele khonoko
Yebo. Kodwa ubonakala ningawina kodwa kulula.
Kakhulu.
Ujohane.
Ah, nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje. Lalapha sihlangana khona nje singama youth singabadala hayi. Sikhanya sidisi inamba enengi kakhulu siyawina.
Bona owasebenza.
Hayi,
awuzosebenza.
Eh,
ukhalela ukusebenza kodwa.
Asazi. Engcenye ngikukhangelele nje ukuthi nizasebenza.
Eh.
Eh.
Okay, emkhambeni sizaqalisa nombhayi. Izoku Ikhambeza 2023 sizaqalisa.
Ah zingathi nje sisaqalisa kazika.
Alilu kodwa.
Hayi akusikalu labantu asazi ngibe khona siya kula ngokuhamba kwesikhathi.
Eh. Bino utshela abanye manje basakhulayo.
Nga amanye amayuthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicela nje izimali lapho singazicela khona khona phe bandleni lethu lati sizuza ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza. Phelela njengokunye sithole singakwenza.
Yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosikazi unkosazana nompilo webandla lezana uPF abakade bekhuluma ke lapha lo munye ke owesifazana laye obesithi wenza inhlelo ezishehlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu ye studio 7 uEzra Sibanda Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU-PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them. For greater pastures in Botswana, and they have no contact with him whatsoever. So she is spending for her three children. She is selling different ways, going from house to house. But notable, Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she has many challenges. She's just smiling and going about her business, just to fend for her children, like nothing is happening.
Thank you, Bista. Hayi akufunga tshitswa vamwe madzimai eti biki varikutaurawo zvavarikusangana nazvo panguva inotanzwa kubva kune mumwe mudzimai wechibiki ari kuti iye anowanikwa iye achitsigira bato rezano PF uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kupi pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna anti Joy Zimbabwe Anti Joy, tinozoti network yako nezasi takubatai pa WhatsApp. Mungotipawo saka pana 2022 zvi zvamakatarisira semudzimai.
Yeah, semudzimai unotofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka vanhu vakwanise kuendawo kumabasa. chishuwe che moyo kutidai shinzi vira COVID ya mpopera. Mazimai aende kumabasa. Ndiyo chishuwe che moyo. 2022 timu shanda shanda ose mazimai.
Pani mabasa ere amakatarisira kuti aiwa ndichambo bata ishi ne ishi.
Kutotengesa chaikuse mudzimai. Kutona hoda South Africa, hoda kunana Mozambique, Zambia, uchia uchitengesa. Ndozu yoto nye ya kufamba na mamuchako wakubitengesera u. Kutu basara kuri furi rumbi.
Munoona dande mtande richishanda ere pa kutengesa ne kutengesera na kwe mazimai.
Chaizu, ilu toshanda. Ndawa tika tarisa kutikuwata puka na wine chinu chako chao kutengesa. Kwa ngu chako gupure kukrieta ukampasa kumboza wano mishindu tengesa usu wakati. Wano mnotu tengesera na ipapu. Maka endo kufesu. Like kuti une kuna ngono kutengesa kana mapoto kana magumbezi unogona kufura WhatsApp yako group yako uchamba kwa details ona chiya chitenga zvakafanana nekuti nyango kana Facebook unogona kufura page yako kana kungoramba uri pa account pako ipo kuti advertise zvako nekuti kazhinji vanhu vakutotsvaga zvinhu pa Facebook kana pa WhatsApp munhu watsvaga chino wakutowana munhu ari kuchitengesa wakuenda kana kuka shop kwako wakunotenga iri kubatsira zvisingaiti.
Tumbo tarisa wo kumewa mungu wanga tarisa kutinya ya ma school fees. Alchangi aliku tarisa kwa muna January yu yu kuya. Jisha munga ata uro mungu mazimai ya katere.
Mazimai chandino kukuru zira indi kuti kakurongeka kano diwa. Uye osa maisha kawoma shuno ruwaza. Yesu kushaya kuno wanikwa. Patipane panga kukuti unogo na kufara wakafara Christmas, wakafara nyue, manasi na buka, shubile shakanaka. Asi kune vaya vanraza, jinyangu ene Christmas ya changu wa singafari. Jishina babu waka budo oba sanguwa ya lockdown. Jishina mai waka budo oba sanguwa ya lockdown. Kama uru wamu next wako, unopanisa kumutengi roma buka na uchikuanisa. Na babu mfashu wa ninga asina. Asi chikuru chikuru mai. Jini nani chayako kana kuneja juti, kana kuno tuwe ira wanumuzimba. Kutu uwane kamareke kutu utengire mwana wako. Bukura chona rikudiwa, kuye masufi za chena rikudiwa. Zwaka uoma se mzimai kutunona manashi zoka kutukoro. Asi nashi zinda zingwa kana unajina peni, kana unajina buku. Zino warza iso uso. Saka panguwa ina yatiri paruku farawamu kana uchinyatu ziwa kuti zinazina kukumira zakanaka. Kune manaji wa majuti, kune varuku sakuriwa. Manya manya, ino osu mechiti nana baba. Ngawa manye manye okuti manawa kwa niseke nda kutukoro zakanaka.
Kodenda ile COVID-19 munharaunda ya muri kugara uko. Ruku umira sei, vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski kugeza maoko vachiri kuzvitedzera here vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba?
Kuno kuvanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski. Asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasi apa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka. Aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo unotoona vamwe vasina. Vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi hedu but kutaura kwedu kunoku COVID iriko vanhu vanopfeka mamasiki uye vanhu vanodini vanotobayiwa ndozvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa.
Mombodzoka zvakare kuchiudza kuti page renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kuri joina zvii zvamunodzidzisa papeji.
Alright. Ini ne page rangu rakanzi zvii rakanzoni Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy Zimbabwe ndora ndanaro izvizvi. Kupeji uku isu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka kutengesa tengesawo kutsvaira mumba chaiko kubika tinotodzidzisa napa malive ndichibika. Jeko ndinotoita mumba kutsvaira mumba cheku vanhu vakanditarisa palive ndichitotsvaira mumba ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so zvakati zvinoitwa so kana kuri kunzi kurayira chaiko tinototsvaya kuti vedu wei mumba munogarwa zvakanaka vana baba handina saidi randisingabati ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba baba nichikudza iwo weakness yenyu kuti mudzimai ari kuchema bhadhisa ipakati mukadziwo ndizvo zvimwe chete ndichikudza kuti itawo zvakati nezvakati ndava mazuva ano ndoo nzvimbo hombe yataa kudini yataa kukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba ini ndinobata kwese kuvarume kwase ndinovaudzawo kuti aiwa zvamuri kuita vana baba zvekuti unodai unodaisi zvamambozwa paya ndichitaura kana ndizvo zvimwe chete nekuvakadzi saka ndino basa rangu randinonyanya kuita ikoko ndinobika zvatinobika handisi chefu zvandogara ndichiudza vanhu kuti handisi chefu but ndinofarira kubika but zvandabika izvozvo mhuri ngaidye ichifara saka ndo zvandinonyanya kudzidzisa madzimai kugutsikana nezvauinazvo woshanda nezvauinazvo izvozvo asi uchizvibudisa zvakanaka
tinoona zvakare kuti nguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi kumamitini akadaro mungakurudzirwo madzimai nyanya kuti vaite sei tichishandisa kuti tine denda recovid
denda recovid ririko chandinokurudzira madzimai nana baba kunze kuvapinda kumachechi kungozivawo social distance kana kuri kunzi maenda kuchechi kwacho nopfekawo mamasi uve nesanitizer yako woziva kuti wakazvidzivirira iwe nevana vako kana nemhuri yako yese wongoziva kuti takadzivirirwa kuti vanhu vanamatewo zvakanake vakasununguka
aiwa mashoko makuku tichaizvo antijoi ndinoziva kuti network iri kutinetsei saka tikipai mazwi enyu amungati vanhu vangabata nhasi ndo last program yedu yemuna 2021 tichipinda muna 2022
ini chandinokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera 2022 iva munhu akarongeka kana maimborwa baba naamai nazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzirisa upenyu hutsva pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kutinetsa imi murini baba naamai musina kurongeka vanhu vamwari toda kukudza ichokwadi 2022 pamwe gore nahauna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma hazvizikani 2022 anoya akanaka munhu ngaadzidze kurongeka baba munozviziva pamakachidonhedzera mama munozviziva pamakachidonhedzera 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka hongu zvinoitange pamwe zvinotanga zvichirwadza asi mwari vanoramba vachingotifundisa uri kwauri ikoko unoziva zvawakapostana nazvo 2022 vavarira kuti 2022 vavarira kuti ubate chese chauri kuda chawakaraswa nacho chese ngachive chakarongeka ita semunhu akarongeka ndozvandinokurudzira mirizhonga mudzimba ngadzipere kana mava muchigara muchirwa ngazvipere kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore ratakupinda rishanda uite zvinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyange varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitika onekwa uriko kana umwe usati wazviita tanga kuzviita mukadzi ngaashande 2022 mukadzi ngaashande toda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumba ndikanoshandawo mhuri yangu inotya zvandinoda zvainoda ini ndinoshanda vana vangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi isu tingatishandei vana baba nekoko vana mai iye zvino hazvichada kuti mai baba varambe vega vachienda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumhanyawo nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro
chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei
kuno kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handiti kotsvagwa munhu wana anodidi anogona kubakana riri grosari pane pamba panongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuisa chikafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanhu vanopota vachikanda ma30 kana ma20 wayo voungana vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzedu 10 dzevanhu 10 varipo vonotenga shuga dzavo kusvikira vasvika 6 months vamanoita gore rese mozoona magrosari akudini akugoyewa vamwe vemari vanoti ivo zvandakanzwa ini vemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuhwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwa anoitwa maraundi
asi hapazowanikwa chisotsi here
right panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonhongana navo kana kufacebook kana pai kungonhongana nemuri zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi haaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero vangozva emurodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya handichaziva hangu sarayo vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iya kumukandwa nobhatiza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari atanga kukandirwa abhatiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzviona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoziva kuti ndiwe muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imomo hazvirevi yekuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyange vemungave muchechi ziva vanhu vako kana wationa kuti wambovharwa pekutanga pechipiri chipo wazviregedza.
Mm-hmm. Thank you so much, Auntie Joy Zimbabwe, for having been our guest.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, breaking down that, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do where they have money rounds where they give each other money and then distribute it at the end of the year and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, she was saying you have to do this with people who you trust because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqakathekile amazwi amqoka ke avela kumay Auntie Joy lapho besitshela ke ngexwayisa njalo abasifazane ukuthi benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu othi wadlwe ngulo asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngangilokhe ngivije, lokhe ngiyinto ngegcwele. Ngahamba ke ngabika kugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo. Njengoba yikho lapha ababekhonele phatmani. Then ngase ngihamba ubabayele umngane wakhe, babethandana kakhulu lo mngane. Manje unfortunately umngane wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Loke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluti. So there was nothing to do that akuzange kuncede lito loku. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibili niyowandletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurithwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha kodwa into yakudala esile miyaka. I'm a 47 years. It's long back. Kodwa ke lokho kubuhlungu into nje engiyiyo lapha yokuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingabe lilithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana oba komdala akubambele umntwana you never know. Akula sihlobo. Bazokufika erepini xa umuntu evele ehlezi lelo dlozi lokurepi uyarepi isihlobo sakhe. So be aware lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni yabakhona ayizange iphathwe kuhle okwaba lobuhlungu okuthile okweminyaka sikuta nami athe-7 years waphinda wabuya wamtshontsha wahamba wayahlala laye khona ngale wamthatha i-certificate lo mkakhe yena. For 18 years, ngingelayo.
Asandibonani ngiyabingelela. Okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo. Okuthiwa iBacon Hill Preschool bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama teachers sayenza ama interview sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomama tras lawana njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale so kule ndlu especially enebroom okunye amabhuku izitofu abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Marv, I just cut short that interview because we're running out of time but then We had Florence in Jovo, Mrs. Florence in Jovo, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, you know, a position in the police force. So they had to, with the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegile Bohoza Slanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. I'm marvelous.